ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro kukadzi 24/2020 vechidiki vaviri veMDC vamakomborero haruzivishe nava Allen Moyo avo vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo vanopiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emari yemunyika musangano wechitanhatu wekutarisa nyaya dzebudiriro pasingakanganiswi zviwanikwa we6th session of the regional forum on sustainable development unotanga nhasi kuvictoria falls komisheni inorwisana neuori munyika yezimbabwe anti-corruption commission zac inoti iri kutarisira kunge yave nemahofisi anoshanda mumatunhu matanhatu emunyika mukupera kwegore rino senzira yekuedza kurerutsira mashandiro avo vanotengesera mumigwagwa panzvimbo yemabhizimusi yeshowgrounds kudombo shava mudunhu regoromonzi west vanoti vambomira kubhadhara mitero kukanzuro yegoromonzi dzamara kanzuro iyi yavavakira zvimbuzi misika yakanaka pamwe nekuvapa mvura panzvimbo dzavanoshandira vatambi venhabvu vemunyika vane mukurumbira vari munyika dzakasiyana-siyana vanozvipira kutambira chikwata chemawarriors mumitambo yacho yakakosha iriko mwedzi unouya pachatamba mawarriors nealgeria mumakwikwi africa cup of nations dambudziko rekushayiwa mbereko rogadziriswa zvichitevera kubatsirwa kwemhuri dzinodarika makumi matanhatu dzaive nedambudziko iri neimwe kiriniki iri muHarare muchirongwa chelive talk na8pm nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta edzimotokari iro rinonzi riri kutowedzera kunyange hazvo pane mamwe magaraji ave kutengesa mafuta nemadhora ekuamerica kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave musakanganwa kufarira facebook page yedu yevoa shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu